Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu kurume 8 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day, madzimai akawanda achiti achiri kumbunyikidzwa munyaya dzakawanda.
MDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai inoita musangano weStanding Committee wekutura gwara remusangano uchaitwa mangwana weNational Executive.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhukadzi vemuZimbabwe vabatana nhasi nemamwe madzimai epasi rose vachipemberera zuva revanhukadzi pasi rose kana kuti International Women's Day, vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, vachitiwo izvi zviri kudzosera shure mabasa avo ebudiriro.
Zvichakadaro, sangano rinokurudzira sarudzo dzakachena reZimbabwe Electoral Support Network kana kuti ZESIN riri kurudzirawo vanhukadzi kuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika uye kuti vanyorese neuwandu hwavo kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mumashoko ayo akanangana neInternational Women's Day nhasi, mukuru weZESIN Amai Rindai Chipfunde Vhavha vati zvakakosha kuti vanhukadzi vapiwe mukana yakaenzana nevanhurume munyika. Amai Chipfunde Vhavha vashorawo mhirizhonga inoitika panguva yesarudzo vachiti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Mutungamiri mukuru weStudio 7 abata sachigaro weZESIN vaHenry Masaya avo vatsinhira mashoko aamai Chipfunde Vhavha.
Tinoda kuona madzimai vakuru nemadzimai vechidiki vana vadiki vachiwana mukana wekuti vaitewo rupande rwavo mune zvinhu zviri maererano nekufambiswa kwenyika. Zvazvinoita ngomo ndezvekuti munhu oga oga papihwa mukana wekuti acontribute to the welfare yenyika, zvinobatsira kuti macontributions ake anobatsira kuti raramo aburitse raramo yemunhu wose, aburitse zvakanaka, aburitse zvibiso zvemunhu wose ari munyika.
Muri kutiwo tsvagiridzo iya makaita yakawana kuti kana yangu vaesarudzo vanhukadzi vanenge vachitya kushungurudzwa uyezve kubatwa zvibharo nevematongero enyika, zvii zvingaitwa kupedza dambudziko iri?
Unozviyankomo haazi madzimai ega, tine even vanhu vakaremara vatinoda kuti vaparticipatewo mune nyaya dzematongerwo enyika. Vaparticipatewo mukusarudzwa semaMP, vaparticipatewo mukusarudzwa kwemacouncillors. But culture yatinayo ndeyekuti vanhu vanenge vachikwikwidza zvinzvimbo izvizvizvi vakafanira kuti vangari vanhu vakatosimba, vakafanira kuti utosimbe kumhanya kana hondo yauya. Kune hondo dzinoitika kuti ukada kupinda munyaya dzematongerwo enyika iyi unotogara wakamhanya. So isusu tinoda kuti pave nemitemo, kwete mutemo chete, asi tinoda kuona kuti kana paiswa mutemo wekuti zvakaipa kutyisidzira, zvakaipa kudiscourage madzimai including vanhu vakaremara, including madzimai evanhu vakaremara mune zvekuita kwenyika.
Henry Masaya ndivo sachigaro wesangano rinokurudzira sarudzo dzakachena munyika reZimbabwe Election Support Network kana ZESIN vanga vachitaura natungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muHarare.
Chakadaro, bazi rezvemadzimai muMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai rinotirabatanawo nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose. Bazi iri rinoti dingindira regore rino rinoti Be Bold for Change iyambiro huru kuvanhurume nevanhukadzi kuti vatore matanho anoona kuti hapana mutsauko pamararamiro evanhukadzi nevanhurume. Mugwaro ranyorwa nasachigaro weMDC Women's Assembly amai Linet Karenyi vati zuva ranhasi riri kurangarirwa panguva yemadzimai ari kurasikirwa neupenyu hwavo munguva dzekusununguka kanawo nepamusana pekushayikwa kwezvinhu muzvipatara zvinokoshera madzimai akazvitakura, ukuwo vana chiremba vachinyunyuta nemari shoma dzavari kupiwa.
Amai Karenyi vatiwo vari kucherechedza zuva revanhukadzi panguva iyo hurumende iri kutadza kuwandira vanhu zvinhu zvakakosha, uye panguva iyo vanhukadzi nemhuri dzavo vari kurarama nemari iri pasi pedhora rimwe pazuva. Amai Karenyi vatiwo vanhukadzi pamwe nezvizvarwa zvese zvenyika vanofanira kutora matanho akakodzera mukuona kuti vanhukadzi nevanhurume vaenzaniswa mikana, uye kubvisa hurumende yeZANU-PF iyo vanoti ndiyo honzero yematambudziko ari munyika kuburikidza nekutadza kwayo kutonga. Vativo apo nyika yakatarisana nesarudzo dzegore rinouya, vanhukadzi vari kumbunyikidzwa muZimbabwe uye vanofanira kuvhota vachibvisa ZANU-PF pachigaro chekutonga kuitira kuti munyika muve nebudiriro ine ramangwana rakanaka. Tichiri panyaya yezuva remadzimai, regai timboenda kune mutore wedu wenhau Patricia Mudadigwa achitipa zvanga zvichiitika muHarare nhasi.
Zimbabwe yapemberera zuva revanhukadzi pasi rose vachinyunyuta nerokuti kuondomoka kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemari kuri kukanganisa mabasa avo emaoko. Mumwe wevanhukadzi anga achinyunyuta ndiamai Sarudzai Washaya, vanotungamirira boka revakadzi rinorima rinonzi Success Through Motivation. Amai Washaya vanoti kunyange hazvo vari kubatana sevanhukadzi kuita mabhizimusi kuti vawane chouviri, vanoti kushayikwa kwemari kuri kuvadzorera shure. Amai Washaya vanoti dai vaine mari, kurima mbambaira kwavari kuita kungadai kuchipa pundutso kumadzimai mazhinji.
Ronda ine basa guru zvekuti tine makambanis taitarisa munyika munomu. Ndakaona inini chindibudisira makambani 10 atinogona semadzimai kuti tiite munyika muno. Kuti ndikange ndamira nemachips ndomira nemachips, ndikange ndamira nekubita salads ndomira necompany salads, ndikange ndamirawo necompany undiri kugadzisa stock feeds ndomirawo nekugadzisa stock feeds, ndichishandisa mbambaira ndo kana ndamira ndogona kugadzira matoothpaste. Imwe kambani dzandiri kutaura iyo inogona kugadzisa futi zvakare flour, saka ndogona kuti kambani yekugadzisa flour.
Commissioner Jessica Moyo vanoshanda kuZimbabwe Prison and Correctional Services vari kutungamirawo madzimai evashandi vebaziri kuitawo mabasa emaoko anosanganisira kusona zvikwama nezvimwewo. Amai Moyo vanoti vakatanga boka iri mukuedza kuti madzimai awanewo chauviri.
Takasakisa kuti titange klabhu yemadzimai, takaona kuti madzimai anga akangogara kazhinji maspouses emaofisas edu anga akangogara mudzimba vasina zvavari kuita. Tikafunga kuti tikatanga club week vakaitawo maprojekti avo vanowana zvinovabatsira vasingangomiriri chete mari dzinenge dzichibva kuvarume vavo.
Amai Mavis Makuwe vanogadzira matembeg anokwanisa kubika chikafu pamwe nekushanda sefridge. Amai Makuwe vanoti vari kuwana kunyange hazvo mari iri kunetsa munyika ivo mabhegi avo ari kutengwa. Amai Makuwe avo vanoshandira vari kuwaterfalls vanoti vari kubatsira madzimai mazhinji kuti awane chekuita.
Tine mabhegi ari kutenga zvakanyanya chaizvo zvekutokwanisa kutorarama isu vari kugadzira nevamapeatao, uye zvekare vanhu vari kutengesa mabhegi kwai vari kurarama pamwe tinogona kuwana inini $2,000 avhareji tinogona kudarika kana kuti ndoo chishoma.
kunyange hazvo mhemberero idzi dzabudirira madzimai embare chimurenga kwayambodzingwa panga pachiitwa mhemberero idzi. Vaimbi ava vanga vakapfeka zvipfeko zvine mufananidzo yezanupf izvo zvaita kuti vabudiswe sezvo mhemberero idzi dzanga dzichinzi hadzinei nezvematongerwo enyika. Vaimbi ava vazodzorerwa mukati mushure mekuratidzira vari panze pehotera. Dingindira regore rino rinoti The Woman We Want Is Bangable, Business Minded, Brainy, Beautiful, Bold, Blessed and Balanced. Zuva reInternational Women's Day racherechedzwa mumaguta akawanda munyika, madzimai achiburitsa pachena zvipingaidzo zvavari kusangana nazvo muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nyanzvi dzemitemo dzepamusoro dzinoti hondo yekuSouth Africa irambe iri mudare repasi rose reInternational Criminal Court ichangotanga zuva rimwe chete hurumende yatura chiziviso chayo chekuda kubuda kubva mudare iri.
Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muAfghanistan rinoti vapanduki vanga vakazvihwandisa savana chiremba varwisa chipatara chikuru chemauto chiri muguta guru reKabul nhasi vakauraya vanhu vangangosvika makumi matatu nekukuvadza vamwe vakawanda.
Dare rehurumende yeAmerica rati makakava ekupikisa mutemo mutsva wemutungamiri wenyika vaDonald Trump wekurambidza kupinda kwevapoteri munyika iyi uye kurambidza vanhu vanobva munyika nhanhatu dzine ruzhinji rwemaMoslem anzwikwe svondo rinouya. Dunhu reHawaii ratoisa mapepa aro richipikisa urongwa hwavaTrump.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pasi pesangano reZimbabwe Citizens Initiative zviri kuungana paManchester United kuBritain nemugovera uno zvichirangarira murwiri wekodzero akapambwa akatsakatika avaitaidzamara. Vakafanobata chigaro chasachigaro wesangano iri vaPromise Sunday vanoti vachatorawo mukana wekuungana uyu kuti varangarirewo vose vakashungurudzwa kana kutyorerwa kodzero dzavo nehurumende kusanganisirawo zvakaitika munguva yegukura hundi. Murwiri wekodzero anoita zvemitambo vaSilvanos Mudzova vari kutarisirwa kutandadza vanhu nemitambo yavachaita pamusoro pemabasa aiitwa navadzamara. Mangwana vadzamara vari kusvitsa makore maviri vapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori avo vakavapamba mumusha weGlenview musi wa9 kurume 2015. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika taita hurukuro navasande pamusoro penyaya iyi.
Urongwa uhu hwafamba zvekuti kutaura kwatirikuita paUniversity of Manchester tine hall kana kuti auditorium yatozara mabookings evanhu vari kuuya kuzoona mutambo uri kuna Silvanos Tijova wekurangarira itaidzamara.
Sei mafunga kuita kuManchester?
Taona kuti sevana veZimbabwe takaungana pasi rose. KuManchester kune maZimbabwenzi akawanda uye zveSilvanos akapiwa bezari rekuti anga achiita zvemutambo paManchester University.
Tinoona kuti dingindira renyu riri kunangana nekurangarira vaitaidzamara. Asi tinozonzwawo mukati imomo muri kutaura nhoroondo yekuti munobva mangobata nzirawo kurangarira vamwe vakakanganisirwa kana kushungurudzwa mukurwira kodzero muZimbabwe. Titsanangurire kuti zvakamira sei?
Hatisungutaitaidzamara chete asi tiri kutarisa vanhu vose vakambunyikidzwa nehurumende yekuZimbabwe. Tichange tichirangarirawo zvekare nyangwe vanhu vakatsakatiswa panguva yegukura hundi, nekuti panotori nedhokumentari rakatoitwa ratakagadzira rekurangarira zvakaitika panguva yegukura hundi.
Manga muchitarisira vamwe kuti vachange vachibva kuZimbabwe, ndivanani vari kubva kuZimbabwe?
Tanga tiri kutarisa kuti vaPatson Dzamara munin'ina waitai achakwanisa kufamba achiuya, asi pari zvinezvi haana kunge akwanisa kufamba nekuti pasipoti yake yakabatwa.
Kunze kwekurangarira mukoma Dzamara nevamwe vakashungurudzwa, zvii zvamuchaita pazuva iri chiona kuti izuva rose ramunenge muinaro?
Vanhu vachati vapedza mutambo paManchester University vachafamba kuenda pacathedral yemuManchester vachiratidzira kushungurudzwa kwevanhu kuZimbabwe, yatongati human rights violations.
Vamwe vangada kuziva mukoma Sande kuti zvinobatsirei kuratidzira muri kuUnited Kingdom kusinei nehurumende yeZimbabwe yamuri kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu?
Zvinobatsira pakuti pasi rose rinofanira kuti rizive kuti vana veZimbabwe vari kumbunyikidzwa. Tinoona kuti nyango pakarwiwa hondo yechimurenga, hondo yerusununguko, ivo vachava varwi verusununguko vakatobuda vachienda kune dzimwe nyika vachinoratidza dzimwe nyika kuti vana veZimbabwe vari kumbunyikidzwa. Uyezve tinoona kuti nyika idzo dzakaita sekunana UK ndiko kune maorganizations dzakaitasana na United Nations vanana European Union. Vanova ndo vanobatsira zvirongwa zvakawanda zvemuZimbabwe, saka vanofanira kuti vanzwisise kuti kana vachinge vari kubatsira hurumende yekuZimbabwe, vari kubatsira hurumende iri kubata vana vayo chibharo. Saka izvi zvakakosha zvikuru kwazvo kuti kushungurudza kuona veZimbabwe kuzivikanwe nepasi rose. Saka tinoona kuti kunze kwenyika kune maZimbabwe vanosvika ku4 million. Ibasa redu isusu maZimbabwe takatendereka pasi rose kuti tiratidze kana kuti titaure nyaya yeZimbabwe semaonero airi kuitwa nevabereki vedu nevanun'una vedu nana baba vedu vari kumbunyikidzwa. Saka hatisi kuzomira kuratidzira ikoko, ticharamba tichitaura tichiramba tichiratidzira kuti hurumende iyi yashungurudza uyezve yambunyikidza vanhu. Takasazvitaura isu vana veZimbabwe vanongotakurwa musaga sekiti.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chasachigaro wesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sande vari parunhare kuFlorida muAmerica neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bato reMDCT nhasi raita musangano waro weStanding Committee muHarare wekugadzirira mwe musangano wamangwana weNational Executive wakanangana nekuzeya mamiriro yakaita zvino mubato uye munyika pachigadzirwawo sarudzo dzemuna 2018.
Mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vataurawo nezvemisangano yavakaita matunhu ose enyika, uye mangwana vanonzi vachaitawo musangano nevatori venhau pamuzinda webato ravo weHarvest House muHarare. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
The National Standing Committee ndingangoti ndo the highest decision making administrative decision making body mubato redu reMDC inotungamirirwa na Dr. Morgan Tsvangirai. The National Standing Committee zvainenge ichiita chete kungoti inenge ichiongorora kutiwo direction yepati tiri kufamba zvakadii, tiri mugwara here, and chanakidza ndechekuti tiri kuona kuti aiwa mombe dzose dziri mumuforo. Kana president vataura kuti vanofara zvikuru, president Tsvangirai vachiti vachitungamira mombe dzisingadhonzerani kuti uyu woti ini ndoenda kuruboshwe, ini ndoenda kurudyi, mumwe woti ini ndomira, unoda kurohwa neshava. Zvino vafara, ende nesuwo tinofara. Unoti ukanzwa mukuru achifara kuti tiri mugwara rakanaka, iwe unonzwa manyukunyuku unototi mofaya. Saka zvatibatsira pakuti mangwana musi wechina tichange tichizoita musangano weNational Executive. National Standing Committee yanhasi ndingangoti yanga ichingoparura tingangoti agenda inenge iripo pamusangano wamangwana weNational Executive.
Saka musangano wemangwana uyu munenge muchiziya nyaya dzipi?
Nyaya idzodzi dzokuti konai vedu weikonomi zvaenda kumawere kudai, vanhu todi pachaita press conference ichange icha addressa iyo na President Morgan Tsvangirai apo vanenge vachiparura kunemi vatapiwe navo kuti vachinga vachipa tingangoti yo report back kuti mukutenderera kwavakaita maprovince anokwana ivo kuita gumi kana gumi nemaviri vanhu vaiti chii panyaya dzecoalition vanhu vaiti chii panyaya dzebiometric voter registration vanhu vaiti chii kunyanyanyanya nenyaya yekunyimwa chikafu.
Mutauriri webato remdct vaobet gutu vari parunare muHarare.
Magweta esangano revarwiri vehondo yerusununguko veZimbabwe National Liberation War Veterans Association anyorera mapurisa tsamba achida kuziva chikonzero chiri kupa kuti avarambidze kuita musangano kuCity Sports Center muHarare nemusi wechishanu. Musangano uyu wakanangana nekuziya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye zveupfumi uyewo zvichemo zvakawanda zvevarwiri vehondo yerusununguko. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati titaure na Assistant Inspector Tarirai Dube vanove mutauriri wedunhu reHarare.
Asi vaDube havana kudaira nharembozha yavo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende vanoti vakuru vakuru veZANU-PF kusanganisirawo mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe havasi kufara nekuti vakarwa hondo yerusununguko ava vari kuronga kubuda pachena kuti havasi kufara nematongerwo ari kuitwa navaMugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wevakarwa hondo vaDouglas Mahia avo vati vari kunetseka nemaitiro emapurisa.
Pavakati patsamba ine chekuita nezvavanga vachiona sezvisipo pane zvavanoda kuti rugare ruwanikwe panoitwa misangano, takanga tavanyorera nezuro tikavapa, asi kubva nezuro wacho vanga vakangonyarara pasina chavari kutaura. Zvichireva kuti pakududzirwa kwazvo kana kududzirwa kwemutemo iwoyo, kana vakanyarara zvinenge zvichireva kuti zvinhu zvinofanira zvatavapa vagutsikana nazvo, asi takatozoshamiswa vaakutaura kuti hatina kuvatendera.
Saka zvii zvavanga zvichidiwa nemapurisa zvamuri kuti maendesa?
Pavakatinyorera tsamba vakatitaurira ivo kuti tinoda kuziva kuti ari kukonvena wacho ndiani kana kuti chairman ndiani, anotedzera wacho ndiani, nepaanogara nefoni dzake.
Nezvaakuitika izvi maenda here kumagweta enyu kuti munovasuma kuti ndopamira nyaya?
Taenda kumagweta akavaratidza kuti hapana chisina kuitwa nemakomuridzi aya nevarwiri vorusununguko, hapana chavasina kuita. Kwanyorwa tsamba negweta redu vachivaudza. Saka isusu takatarisira masikati ano kuti pamwe kuda zvavanyorerwa tsamba kuda vachaonawo nemaonero emutemo sekutaurwa kwazvaitwa negweta. Saa takamirira kuti vachadaro, but kusvika pariye zvino hapana chati chaapo. Saka tasara kuti tidzokere kuna gweta kuti tinonzwa kuti zvavaramba zvavaramba vakanyarara. Saka todii
vaMugabe manga mavadaidza here?
VaMugabe havanyanyi kuzodaidzwa nemalevels edu semunhu ane maministers ake naminister wewo veterani aripo. Ndo vanozovadaidza kana vanzwa kuti vana vari kuita musangano uye vaine zvichemo zvakadai. Kana vachida vanouya.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaJoseph Chinotimba avo vaimbova muteedzeri wasachigaro wesangano iri. VaChinotimba vanoti havawirirani navaMahia nevamwe vavo.
Inini musangano iyo handisi kuenda. Am a ZANU-PF member, a registrator of ZANU-PF, a war veteran, a senior war veteran, not kadoko, a senior. Mumusangano uyu inindiri kuadvisa ma war veterans akakwana. Isusu, we don't want to fight, dog fight with the president, dog fight with the country's supremo. We don't want. Saka avana Mahia vakati rashike pakuti vanongotaura vachingotaura zvisiri izvo. Zvino nyaya dzavo dzekuti paenda nyika padini padini nguva yose yavanga vasati vadzingwa iyi vaidii kuzvitaura izvozvo, because vakazotanga kuzvitaura vadzingwa mupati zvakafanana namai Mujuru. Mai Mujuru pavanga vari mupati havana kumbokwanisa kutaura kuti Mugabe akashata, land reform rakashata, yakazodai. It's only ni paka zimwa mumusangano kuti tibabano ndopa akuona kuchito kwa Mugabe.
Matambudziko yanozogadziriswa sei nehurumende kana musiri kutaura nezwi rimwe?
Hapana kunetsana kwatinobeda uya one. We don't want great comrades who want to benefit on their own. If they are working for the comrades, they can't even call the meeting of the comrades. They will go straight to the president and say, "President, let's sit together and talk." Not calling all the war veterans. Avagoni ku achieve anything. Vanonotaura chii? Hapana chavanotaura. Vanongo, tazvizwa, tazvodai, matitaurira, tazvizwa. Ndoo maslogan ataita kuhondo. Pamberi nokubatana, pamberi. Tinondogutira kupiko kumusha, kupiko kumunomutapara, pane akazopinda mumunomutapara. That's our slogan only. Hapana chinondobuda ipapa.
VaJoseph Chinotimba, miriri weZANU PF kuBuyera West uye vaimbovawo mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanga vari parunare muHarare.
Panyaya yekucherechedzwa kwezuva remadzimai pasi rose International Women's Day, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aitawo hurukuro naDr. Chipo Dendere vari muAmerica pamusoro pezvavari kuita pazuva iri.
Nhasi tiri kutaura inini mucapacity yangu ndiri kutaura nemamwe madzimai kuZimbabwe tinoita SheVotes. Saka paInternet changa tichiratidza vanhu mapicture evakadzi vari mumabasa akasiyana-siyana, zvinhu zvavanoita nezvinhu zvavanogona kuita. Mwedzi uno wese tanga tichiitawo campaign nemapolls just for fun ekurakidza vanhu kuti muZimbabwe mune vanhukadzi vazhinji vari kuita nezvematongerwo enyika vari mumabasa akasiyana-siyana. Saka kwatiri basa rachona harina kungotanga nhasi, asi nhasi tiri kunyanyisa kungopemberera tichitaridzira vakadzi vakasiyana vari kuita zvinhu zvakakosha muZimbabwe.
Zvii zvamanga muri kuita imi nhasi sezuva iro remadzimai, uyezve zvimhingampinyi zvipi zvakatarisana nemadzimai zvamungade kuona zvichigadziriswa?
Zvimhingampinyi nhasi tanga tichitaura nenyaya yekubhadharwa kwevanhu mumabasa. Mumwe wedu watinoshanda naye achitaura iye kuti paakatanga basa rake akatoita zvekudemberera kuti awedzerwe pei yake, asi vanhurume vaiita basa rimwe chetero vatori nemaqualifications mashoma kubva kwaari, vanga vachitambiriswa mari yakawanda. Saka tanga tichiona kuti zvimwe zvimhingampinyi zvinosangana nemadzimai ndezvekuti atishare information, hatitaurirane kuti neniwo ndakambosangana nechakati, kuitira kuti tidzidzire kunegotiata uyezve tidzidzire kuzvimiririra tega mumabasa. Saka iyoyo nyaya yeequal pay ndo nyaya yatanga tichidiscussa. Tichitaurawo zvekare nenyaya yeviolence inosangana nevanhukadzi, kunyanya nenhau dzemapurisa. Mukatarisa vanoitwa ivo Muzvare Linda Masarira, tanga tichidiscussa kuti mapurisa ekuZimbabwe vavanyanyira. Ukatarisa vanhurume maactivists vashoma-shoma vanoitirwa abuse yakafanana neyasangana na Muzvare Linda Masarira. Nokuti munhukadzi, munhukadzi asina mari. Saka kana uri munhukadzi asina mari, upenyu hwako unoonekwa sekunge usina kukosha sewevamwe vanhu.
Dr. Chipo Dendere vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGettysburg kuPennsylvania muno muAmerica vachitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa kusvitsa makore maviri mangwana kwemurwiri wekodzero dzevanhu itaidza mara apambwa, uye tichitarisawo nyaya dzevamwe vari kutyorerwa kodzero dzavo vari muZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichitumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day, madzimai akawanda munyika achiti achiri kumbonyikidzwa munyaya dzakawanda.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoita musangano weStanding Committee wekutara gwara remusangano ndodzokora zvakare wekutara gwara remusangano wamangwana.
Tava tashuka kumagume chirongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichitimburare zvakanaka vatereri. Tokusiya mina ntunga milinkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu umhla ka 8 ngombimbitho 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Ngiyajabula kumangalisayo ngoba zonke izinto bengizenza ngikhanye ngikonda ukuchiya ngathi ngothi ngizohlangana labanye. Hlangane sazane ngijabule kakhulu ngibona abavela kobulawayo abavela ekhaya enkayi. Ah, lilangelihle labomama singumuntu ongumama ngokusinqikatikisayo okwedlula umuntu ongubaba. Nangalazi ngilazelela msengikhona ngapha eHarare ngangakwazi bengondlala ekhaya eHurungu emareserve ngangalazi
eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day.
Ukukhuthaza lwami ngalo kubomama yikuthi omama kumonte baphume ngobuningi babo la kuilanga lelo elizaqanjwa la ngendawo yendawo ukuthi abantu abaphume beyokubhalisa ukuvota ukuba ku-voters roll baphume ngobuningi babo beyobhalisa ukuvota.
Inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network ikhuthaza abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo. Abalandeli beqembu leHighlanders sebeveze ithemba lokuba nalo nyaka iqembu labo lizabajabulisa ngokuthatha inkezo yePremier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. eZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day. Leli langa linanzwa ngesikhathi kulokukhalaza kwabesifazana besithi baqhubeka bebhekane lobunzima ekuqhubeni imisebenzi yabo. Kubika uMavis Gama.
Ngoma ehlatshelwe ngabempare Chimurenga Choir okwesikhathi eside ngesikhathi bephume eHarare International Conference Center bethukuthele ngokuxotshwa kwabo emkhosini obuqoqwe ngabogatsha lwezabesifazane ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kanye lentuthuko kaZulu. Umkhosi walamhla uqhutshwa ngaphansi kwendikimba yelizwe ethi "The woman we want is business-minded, brainy, bold, blessed and bankable." Kuthi emhlaba wonke ungethi "Be bold for change for women in the changing world of work, Planet 5050 by 2030. Lanxa indikimba yelizwe igxile kwezabesifazane abakubhizimusi, bayakhala abesifazane laba bethi behlangana lenkinga eziningi lapho beqhuba imisebenzi yabo, kakhulukazi kwezokuswela imali yokusebenzisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Omunye walabo otshengise lokhu kukhathazeka ngole bhizimusi lokulima imbambayila endaweni ye-Hunters Road enkabazwe eGweru, unkosikazi Nompulelo Hlanganiso othi luqakatheke kakhulu kuye usuku lwalamhla.
Ngizwa lungiphakamisa lungiduduza, lami ngisuke senilesinye isteji engibona ukuthi hhayi ngiqakathekile njengomama. Ngikakathekile njengomama ngoba ngiyabona abantu babuya bezobuza ilili manjani, so ngiyabona ukuthi namhla ngijabule kakhulu.
Unkosikazi Hlanganiso utshengisa ukukhathazeka njalo ngendlela abesifazane abakubhizimusi njengaye abaphathwa ngayo.
Obaba baya ngabantu abaphangisa ukuba lezithunzi balezithunzi. Thina omama siyakwanisa ukuthi uthi ngemva kwesikhathi la osizuzayo ngibama-chances zokuthi kodwa obaba babasebegijime phambili bakuqalela. so besela kuti sicela ukuthi silathi sibe lamandla sizimele njengabo mama njengoba sizimele kulimene kangakathi sila kukulingana lawo ba ngoba indima zethu la ziyabona ukuthi ubaba lo lami siyangiyakwazi ngilandelana la
unkosikazi Pepechi wa Maphosa wasemzini wekuwadzana 6 eHarare yena okubhizimusi lokulungisa izikhwama zabo mama esebenzisa ubuhlalu ngaphansi kwenhlanganiso yethiwa yiGrassroots Women layo ugcizelele imbono kahlanganiso
inkinga esihlangana lazo njengabo mama ukuthi umsebenzi siyawenza la ngkhaya kumele senze ukuthi umsebenzi so kwezinye isikhathi awuhambi that fast but obunye futhi ukuthi abanye bethu siyakwanisa ukuba sifonyelwa ukuthi ukuthola imali yokwenzisa imisebenzi yethu kwezinye isikhathi futhi siyathi singathengisela abantu ababhadali njengoba nathi izinto singangazimanga kuhle ebantwini emhlabeni so amanye ama-challenges lawo
kodwa unkosikazi Milka Chitsa ophatheke kubhizimusi lokuthengisa amanzi kunkampani ye-The Tree Water uthi kunganeno kuleli bhizimusi ngoba bengelazo indleko eziningi
I-cost yethu ngeyokuthenga amambodlela there's a someone who's based in the States osithumezela ama-filters ama-filters ayaphela then sifaka amatshe ama-filters aphela sifaka amatshe but we are sustaining ourselves ngokuthi siyakwanisa ukuthi sithengise amanzi lawo sibhadala ama-filters kaphongukuphela khonapho aphela after some time so kuyasiphakamisa
unkosikazi Siphiwe Chabikwa yena ungomunye wabesifazane abekade bengazi ngalolu suku kodwa ukubone kuqathekile ukuba azelaye ukuzaphatheka emkhosini walonyaka
ngiyajabula kumangalisayo ngoba zonke izinto ebengizenza ngikhanya ngiqonda ukuchiya ngathi wothi ngizohlangana labanye sihlangane sazane ngijabulile kakhulu mbona abavela kobulawayo abavela ekhaya enkayi lilangelihle labo mama ngoba umuntu ongumama ngosimqikatikisayo okwedla umuntu ongubaba ngangalazi ngilazelela mse ngikhona ngapha eHarare ngangakwazi bengandlala ekhaya eHurungu emareserve ngangalazi ngithe sembuya edolobheni ngixasa ukulazi
unkosikazi Chabikwa wengeze esithi udaniswa indlela abesifazane abaqhubeka bephathwa ngayo elizweni
hayi asikathekisi kodwa ngenxa kusesilelanga lokuqakathisa kwabomama yikho silapha silandile ilanga lethu labomama kodwa mhlawumbe nje bebengasaliqakathekisi ngoba abanye alithi basekhaya basemasimini abakwazi ukuthi okwenzakala khathi esikhathi lesi ngizubuhlungu kwabanye omama abangala information esengilayo mina kubuhlungu kodwa mina ngenxa yathi nisendlala ulwazi ngifisa lawo mama basemaphandleni labo bebelele thuba elifana nalelo sizuza kina besedolobheni
lumbuthano ungenwe iziphathamandla ezivele kunhlangothi ezehlukeneyo zelizwe okubalisa abomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations uhulumende inhlanganiso ezehlukeneyo uzulu kanye lamalunga embarage murenga choir wona abethithibele sonke lesi sikhathi le ngenye yengoma ethi thina vele asisuki lapha abayihlabele ngesikhathi beke baxotshwa andubana babizwe njalo ukuba bangene phakathi kodwa kungekho abakwenzileyo njengalokho abakade bekulungiselele Yimele iStudio 7 ngiseHarare ngikuMavis Gama.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen's Institute for Leadership yona inanze ilanga labesifazana leli ngomhlangano ewenzele eBulawayo Club ilabo mama abakwezombusazwe. Abe maphandleni, abe madolobheni, abakumabhizimusi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Kubika unompumelelo moyo.
Inhlanganiso ye-Wild iqoqela umkhosi ngaphansi kwendikimba ethi Women's Empowered for Leadership ikhuthaza abesifazana ukuba bangene kwezobukhokheli kungakhathalekile ukuba kungabe kungezombusazwe ezamabhizimusi kunye lezinye inhlelo ezikhona elizweni ngemizamo yokuqakathekisa imisebenzi lamandla asemuntwini wesifazane. Obona ngokuqhutshwa kwemibiko ye-Wild unkosikazi Bridget Ndlovu uthe kuhle ukusebenza labesifazana ngoba sikhathi sonke baveza ukuhlakanipha kanye lokudala amathuba amahle aletha intuthuko kuzabelo zabo. UNdlovu uthi idili labo lokunanza ilanga labesifazana lihlose ukuthi omama abafisa ukuba sezikhundleni bayenelise ukuthola usizo kulabo abasezikhundleni eziphezulu.
Idili lapho esihlanganise khona omama abavela emakhaya labahlala emadolobheni ukuze sinanzelele ilanga labo mama iInternational Women's Day. Ilanga leli besihlose ukuthi omama abafisa ukuba sezikhundleni zokuphatha ilizwe lokuphatha njalo izigaba ezichiyeneyo beyenelise ukuthola usizo kulabo mama abavele sebesezikhundleni eziphezulu.
UNdlovu uthi yebo bafundile omama njalo ngendlela abaziphethe ngayo kuyavela ukuba amathuba abo mama ukuba labo bangene enhlelweni ezinenyi bakhokhele lokhe evela njalo uyethemba ukuthi ngokuya kwesikhathi iZimbabwe izaba labo mama abanenyi abakhokhelayo.
Omama abangabo member of parliament konke labo mama abakhangele kakhulu amabhizimusi ukuze benelise ukubenefita from ama challenges akhulunywa ngabo mama bavele sebephethe izindawo ezishiyeneyo saphinda sakhangela ukuthi baveza benefita endaweni yokuthi bazafunda labo bazathola izifundo ezizabancedisa ukuze labo njengoba befisa ukuthi bephathe indawo ezishiyeneyo besebenzise khona lokho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imushonga olilunga ledale lephalamende emele ibandla leMDC ezansi emandebeleni uthe uhlupho olukhona kwezombusazwe yikuthi omama bathi sebengene ephalamende balibala balala sebephaphama ukhetho seluseduze ethi isisekelo sombuso silakho ukuguqulwa ukuze inani labo mama liye phezulu. Ilunga ledale eBaitbridge unkosikazi Thambudzani Mohadi laye uvumelane lomushonga ethi kuye ilanga selichonile kodwa abatsha abangene kwezombangazwe ukuze bazi indikimba yebandla abalifunayo basebenze bazithole labo sebekhokhela.
Uya kubona omama sebangabantu abadala. We want more women in high positions, high decision making positions. Kumele sinetwork sebenze ndawonye.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo abasakhulayo uthi uhlupho olukhona yikuthi omama bengangena ephalamende abakhulumi ngakho inhlupho zabo zizathatha isikhathi ukuthi ziphele.
Yeah, anja ngifuna ukulitshela bomama ukuthi alisiphathi kuhle kodwa thina yithe siyabe silingenise ngayo ephalamende. Ngikhulumela ukuthi ngibuhlungu ngabangani bami siyabe singabangani nxa lifuna ukuya ephalamende. Yikho kuthiwa kalikhulumi. Yithi esasikhuluma ukuthi alikhulumi. Sikuma-meetings erawu. Mina ngiyavuma ngoba ngiyakhuluma. Angisoze ngesabe ukukhuluma. Alikhulumi vele.
Lonyaka iZimbabwe ibambane lamanye amazwe yahlonipha ilanga labesifazana loba nje bebhekane lendubo ezimbalwa ukusilela kwemali emabhanga, imisebenzi engekhoyo, ukungaholi kanye lokuhlukuluzwa emakhaya. Lonyaka iZimbabwe ithakazelele ilanga labo mama ngaphansi kwendikimba ethi hashtag behold for change. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network namhla ikhuthaze abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe ngokugcweleyo njalo babhalise ngobunengi ukuze bevote kukhetho oluzayo. Embikweni wayo oqondane lelanga le-International Women's Day namuhla, iZesni ithe kuqakathekile ukuthi abesifazana bathole amathuba alingana lawabesilisa kunxa zonke zempilo. Iphinde yasola kakhulu udlakela oluvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okugoqela ukudlwengulwa kwabesifazana isithi kwenza omama bebe lokwesaba okukhulu. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lalo lethule umbiko walo likhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngobunengi. Siqoxe lomqoqi wenhlelo zalelibandla unkosikazi Rita Ndlovu.
Umbiko engilawo kubomama bonke emhlabeni wonke eZimbabwe kakhulu jikelele ukuthi sikhangelele uthetho ngomnyaka ozayo. Okuqakathekileyo ukuthi umama wonke kumele abekwazi ukuthi ukhetho luzayo luqakatheke kangakanani, njalo kulotshintsho oluzaba khona njengobani abantu bonke besazi ukuthi i-voters roll izabhalwa kakutsha. So ukhuthazo lwami enginalo kubomama yikuthi omama bonke baphume ngobuningi babo nxa ku-ilanga lelo elizaqanjwa la ngendawo ngendawo ukuthi abantu abaphume beyokudalisa ukuvota ukuba ku-voters roll baphume ngobuningi babo beyebhalisa ukuvota. Ngoba kujayelekile ukuthi abantu bazazi belokhu besithi bona hhayi mina ngikhona ngikhona ethi mzane sesiyavota afice ibizo lakhe lingekho. So ngikhuthaza omama bonke ukuthi baphume ngobuningi babo beyebhalisa kutsha ngoba kade sikune-voters roll entsha ezabe wonke umuntu eqalisa kakatsha. Njalo ngikhuthaza ontanga ikakhulu ontanga kusukela amankazana yithi amantombazana ale minyaka engu-18 esiya ku-30 ukuthi kabaphume ngobuningi babo bayojust ukuvota ngoba ikusasa ngelabo. Thina abanye sesikhulile kodwa ikusasa ngelabo ukwenzela ukuthi impilo zabo bazilungise kahle kumele bayilungiselela ngokurejista ukuvota.
Ungabachasisela ngokuqakatheka kokuvota Mandlovu?
Ukuvota ukhuluma ilungelo lakho lisekuvoteni. Kuqakathekile kuwo umuntu ukuthi kasukube azovota. Ukhuluma ngokuvota ukuze impilo yakho ihlaleka, ube nenhlala kahle elizweni ohlala kilo, uhlala kahle ngokuthi uyahamba uyezikhethela uhulumende omfunayo. Kungalamuntu okubamba ngamandla ukuthi votela mina, kodwa wena ulelungelo lokuthi uzikhethele ukuthi mina ngifuna ukuthi ngikhokhelwe ngubani. So kuqakatheke kakhulu ukuthi umuntu kayevota ngoba yindlela esikhuluma ngayo, yindlela esikhetha ngayo ukuthi thina sifuna ukukhokhelwa ngubani.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengxube. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum namhla sixoxa ngomkhosi wokunanza ilanga lokuthunjwa kukaItai Dzamara oza kwenziwa kwele Bhilithane ngempela viki. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwe 4930-6065 la ku 15460 kumbe ku 13860 kilohertz. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Esinye seziphathamandla zebutho esahlamukela uhulumende okhona kwele South Sudan sithi umongameli Salva Kiir usebulele ilizwe ngakho kumele asuswe embusweni. UGeneral Thomas Cyrilo Swaka wethule amazwi la ekhuluma lentathelizindaba zomsakazo weVoice of America ngemva kokwazisa ukuthi usesungule iqembu elitsha labahlamukele uhulumende. EleMalaysia selialele abadabuka kwele North Korea okugoqela abameli balelo lizwe ukuphuma elizweni ngasikhathi sinye ele North Korea lalo lisalela abadabuka kwele Malaysia ukuthi baphume elizweni lelo. Lokhu kwenzakala sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili ngemva kokubulawa komne wabo kamkhokheli wele North Korea ngenyanga edluleyo kwele Malaysia. sibuyele kudaba oluqakathekileyo lamhlanje, udaba lokunanzwa kwemisebenzi yabomama, imisebenzi yabomama olwe International Women's Day. Sikhangela ukuphumelela kwabo abesifazana emsebenzini ehlukeneyo. UMike Wobe weStudio 7 wenelise ukuxoxa labesifazana beZimbabwe abaphumelele emsebenzini etshiyeneyo.
Ungqoqo ayenzela lomsakazo. Unkosikazi Nomsamleya, owaziwayo ngabanengi abamsekelayo emsebenzini wakhe wokuhlekisa abantu njengoMiss D, uchasise ukuthi njengoba namhlanje kulusuku lokuthakazela emsebenzini yabesifazana, abesilisa labo badlala indima yokusekela abesifazane ukuze labo baphumelele.
Ukuze ngiqalise ukuba ngumama ohlekisayo, ngahlangana loNtando weNkosi Moyo loClive Chigubu, ngisayenza iproject lomama uChrisila Sithole eBhayisikopo. So laba bafana bebelokubuya bezenza nje kuyimcimbi kwabo basebe ngifica lapha lokho wena uyachaza, wena uyachaza, hlala sikufica lapho umama. So bobuzo sijoyina ngapi ku comment.
UMr. uphinde wathi uyasichenya lokuba ngumuntu owesifazana wokuqala okumsebenzi wokuba yicomedian kobulawayo.
Kakhulu dahala kohobe kuhle sibili ukuthi ngibe lami ipioneer entweni ukuthi hawu umama oqalisa ukuhlekisa ngoba mama baziwa nje abantu abalelihloni. Mama sitholakala kakhulu entweni eziserious kumbe kumhlangano le burial umile ikho yabo ukukhuluma khona. But ukuthi umama sibile thole iphoxana labantu kumbe senzani into abomama abangani basayesaba abazitshela ukuthi ha yibule mababo baba kanti hayi lathi umama siyakwanisa ukuyenza and siphile futhi ngakho.
Unkosikazi Chelsea Mguni, omunye owesifazane ophumelela okwamagama emsebenzini wakhe wokuba ngumculi, uthi abomama baqakathekile kakhulu.
Imithi sikhathekile ngoba umuzi nje ngumama from sicalele ekhaya umuzi ngumama umuzi ongela mama uyabungela sekho so nje ikho ngithi sikhathekile.
Umguni uphinde wavumelana lombuno kaMleya lapho ethi abesilisa balendima yokusekela abesifazane ukuze baphumelele empilweni.
Ngiyasekela yini elisincedisayo ukuthi nje sibe ngabantu and all. Aba amadoda alila bandlululo kangako amanye amadoda lawo, but mainly i-role eplaywa yindoda emntwini wesifazi ikusekela umuntu wesifazi ukuthi abekwazi ukuthi lo muntu ommeleyo. Without you guys let us ngeke sime, but then it doesn't mean we can't stand our own, but we need you guys.
Umguni uphinde wakhuthaza abesifazane ukuthi kumele bangazikhangeleli phansi labo balakho ukwenza konke okwenziwa ngabesilisa, okudingakalayo kuphela yikuzinikela. Thina njengomsakazo weStudio 7 sifisela bonke abesifazane usuku oluhle olulenjabulo olwe International Women's Day. Ukuze lani lisitshele imibono yenu mayelana ngokuqhakatheka kwabesifazane, siyalinxusa kuhlelo lwethu olwe The Women's Round Table. Asihluzeni bomama lilo mafubela simhlanga lo Praxitis Jeremiah kusasa ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Mike Hove.
Kwezemidlalo lamhlanje, abasekeli beqembu leHighlanders bathi balithemba lokuba iqembu labo lizayithatha inkezo yeCastle Lager Premier Soccer League lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Bayajabula abalandeli beqembu leHighlanders ngendlela iqembu labo elilungiselela ngayo imidlalo yalonyaka yesigaba saphezulu yesePremier Soccer League. Inkokheli zeqembu leHighlanders zibe matasatasa lonyaka zama ukuqinisa iqembu ngokuletha abagadli bezinga laphezulu, njalo zenelise ukuhuga uRodrick Mutuma obedlalela iqembu leDynamos nyakenye kanye loManuel Esono Obiang Buale oyisizalwane selizwe le-Equatorial Guinea ndawonye loTambo Kalunga oyisizalwane selizwe le-Democratic Republic of Congo. Ukuba khona kwalaba bagadli sekudale ukuba abalandeli bekhangelele ukuhle kuphela lonyaka, njalo uPhakamani Ndlovu uthi ukhangelele ukuba iqembu leBhosso lithathe inkezo eziningi lonyaka.
Besikhangelele ukuthi sithathe iligi yona le ngoba sithengile ama-players ama-outsiders. So sacela ukuthi lathi maybe awufana bakasishaye igedi sithole ukuthi lathi singaphumele ukuthi sithathe inkezo this year.
Umpumelelo Mkandla odabuka eCholocho uthi ukuba khona kwabagadli laba abatsha kuzaletha ingqubela phambili enkulu uqembu leBhosso lonyaka.
Highlanders team ngiyithanda kakhulu, ama strikers awathengileyo laba abafana bemazweni ababili uRodrick Mtuma. Ngibona ngani lonyaka singaphumelela siye phambili, singathatha iligi lathi siye phambili, sibe lathi sithokoza abantu besindebeleni sikwazi i-team yethu iyaphambili layo.
abalandeli beqembu leIslanders balembali yokuba lodlakela nxa izinto zingalihambili kuhle leli qembu. Kodwa umlandeli waleli qembu uJotham Nyoni uthi lonyaka bazazama ukuzibamba.
Yalokela ungathulakala here and there, each and every team kula bantu abanjalo nje, but I will try ukuthi thina njengama supporters eBhozo we'll try to behave ourselves because we know ukuthi iBhozo this year our team is at its best.
Sekudlule iminyaka elithumi kusukela iqembu leIslanders ligcine ukuphakamisa isicoco seleague ngomnyaka ka-2006, kodwa uRodwell Ngwenya uthi lonyaka leli qembu lizatshaya ezwayo.
Ngiyakholwa ngiyathemba futhi sizashaya amagoli. Yabona sikwenzela isizini angithi KFC le-Platinum lengezi zezingane ziyashisa manje ngoba ubhuti bethu akuyiba esingazwana nilabo, hayi baqhule sizabashaya loba kanjani.
Nyakenye iqembu leIslanders liphutshe imidlalo yeleague lisendaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo, njalo umqeqeshi weqembu leIslanders u-Errol Agbay bekungumnyaka wakhe wakuqala eziphethe ezidukwini. Le nkokeli yeqembu leIslanders layo ithi lonyaka ikhangelele ukuba leli qembu liphakamise isicoco seleague njengoba yona idingile abadlali abakade bekhangelelwa ngumqeqeshi u-Agbay. NgoLwesibili iqembu leIslanders lingqikilane lele Power Dynamos emdlalweni wokuzwana amandla, wona ophele iqembu leIslanders linqotshwe nge-2-1 liqembu leli elivela kwele Zambia. Abagadli bokuza uBuyale loKalunga bona kabazange bedlale ngoba besalungiselelwa amaphepha okusebenza kwele Zimbabwe. Ngempela viki ezayo iqembu leIslanders kumele lidlale le-FC Platinum kusemifinali yenkezo ye-ZNA Commanders Charities Shield ozaqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Kusenjalo inhlanganiso ye-Premier Soccer League sikhuphe umbiko ixwayisa abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba benganaki uhlelo lokuba imidlalo yalonyaka izadlalwa njani olutholakala ebulenjini lakuWhatsApp isithi khona izakhipha uhlelo lweqiniso ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ingoma kamoi uBrenda Fassie ethi yona Mama I'm Sorry. Lumbokwanda lizila Mema Ngwenya kamangubo ndomudakwazo meyangu Happy Women's Day. Ngithi women Happy Women's Day njalo lakini lonke abesifazana ikama nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.